Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro na uzeludza nasi muvuro gumiguru 22-2018. Dare reparamende ratanga kuita misangano nasi yekunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebudget yegore rino. Bato reMDC rokwira kudare repamusoro soro richigunun'una nemutongo wedare resarudzo reElectoral Court wekuti vaDexter Nduna neZANU PF ndivo vakakunda vagift Konyani vebato ravo musarudzo dzedare reparamende kuchegutu East kunyangwe Zeke yakatenda kuti yakakanganisa kuverenga mavhoti. Musika wemabhuku weZimbabwe International Book Fair ZIBF unovhurwa nasi muHarare paine kuchema chema kuti kudhindwa nekuburitswa kwemabhuku kuri kukanganiswa nemamiriro akaita upfumi. FC Platinum yoswedera pedyo nekutora mukombe we 2018 Castle Lager Premier Soccer League zvakare apo Shabani Mine ichiburitswa mugungano iri. Munyaya dzezveutano nhasi tine hurukuro nenyaya yechirwere chegomarara repazamu. Muchirongwa chelivetalk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekushomeka nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.